Isu tiri kuti kana zvinhu zvese zvaramba zvikoni zvikoni mimba yevine gosorwa zvinenge zvaramba kumurwere asi n'anga yotadzika nekuti basa rinofamba sei saka kana zvakona n'anga murapwa achiita kuragidza kuti hapasina zvimwe zvatokwanisa kuita kunze kwekuti tiite sarudzo munyika ndo zvinoda kuti vana vezimbabwe vachigadzirisa isu tichatatiita ndechekuti nhaurirano dzifambe tisavachidzokera kunyaya dzesarudzo nokuti dzinopedza nguva vanhu vari kufa nenzara taida kuti tigadzirise zvese asi tikaramba hapana nyati tichakwanisa kuita vazulu tinoita sungwa maoko nembira dzakondo kuratidza tinoita kutodzokera kunyaya yekuti vana vezimbabwe vasarudze mutungamiriri wavanoda
asika vamwe vari kuti kudzokera kusarudzo panguva inoyi kungava kukanda vanhu vanga vambopona nepasaka reshumba mukanwa mamupere zvakare munoti kudini mashoko aya
isu tiri kutoti kupinda muhurumende yatinenge tiri vanhu vanongotevedzera zvezanu p f tiri gudza mudungwe zvakafana nekusungirira vana vezimbabwe pamusi weshumba shumba ine nzara inonzi zanu p f vanopera vese tozonzi tisapara ngozi nenjodzi yekuti tatasungirira nyika yezimbabwe nevana ava kunovapinza kuti vatambe disco mumatadza eshumba hatidi zvakadaro tinopindwa muna taisireva ndosaka tiri kuti ngatiendei kusarudzo kana zvaramba zvokuwirirana kuitira kuti vana vezimbabwe vachisarudza vachivhota murunyararo pane un pane african union zvisingaiti kuti pane panenge vachirohwa munhu asi pachiitwa sarudzo zviri pachena kana dziri sarudzo dzokupondana haa isusu hatiwirirani nazvo ndo zvatiri kuti isusu ndo zvingabatsira nyika yedu yezimbabwe